ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey nomi soro ye na uzedu za nasi china kubvumbi 6, 2017. Zami yoshushikana nekusajekeswa kwechirongwa chekuviga mapfupa evanhu vakafa munguva yegukura hundi. Varimi vonyunyuta neurongwa hwehurumende hwokuvamanikidza kutengesa chibage chavo kuGMB. Amai Joyce Mujuru vanoti kunyuka kuri kuita tumapato tudiki tuchipinda mubatanidzwa wemabato, urongwa hweZANU-PF hwekuda kuviringa kubatana kwechokwadi kwemapato anopikisa. Mukuru wevatongi vematare edzimhosva Justice Luke Malaba vanotoreswa mhiko yekutanga basa ravo zviri pamutemo. Muchirongwa cheLife Talk Women's Roundtable nhasi na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi mukuzvisimbaradza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.